Mutaurirwe Zekva Jasper mangwana vanoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka uye dzatanga munguva yange yakatarisirwa munzvimbo zhinji dzaitwa sarudzo idzi munyika. Vamangwana vati nzvimbo dzanonoka kutanga dzichanonokawo kuvhara. Asi vachitaura mushure mokuvhota pakuwadzana 2 primary school mukuwadzana East muHarare, mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati Zeka haisi kufambisa sarudzo zvine mwero uye bato ravo harisi kufara nemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper pamwe neingi radza kuti munhu avhota zviri kushandiswa. Vatiwo vamwe vavhoti vari kushaya mazita avo pamwe nekuti vanhu vange vachinzi vanyorwe pasi. Kunyange hazvo vanhu ava vakanyorwa mumagwaro eZek vachiti Zek haisi kuita zvinhu zvakajeka.
Zek ine mhepo. Mhepo yainayo ndeyekuti haiite zvinhu zviri pachena. Ine chipakirwa nechioko muhomwe. The corruption of this country starts with the corruption of the electoral processes. So nyaya yeuori hwesarudzo ndoyatoda kugadzirisa. Tanzwa kuti kwana mutasa kwamadzishanga achiunganidza vanhu, endai munovhotera pakati muti hatigoni kunyora. Vanhu kunzi itai zvimumumu, vanhu remarai, vanhu musaona, vanhu musanzwa, nenyaya yekuti vanhu vada kuita sarudzo. ZANU-PF does not believe in the liberation struggle and its ideals. ZANU-PF does not believe in the vote. It doesn't believe in the free will and the sovereign will to decide.
Vachitaura mushure mekuvhota paGwinyiro Primary School kumufakose, munyori mukuru mubazi reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora, iyo iri kukwikwidza musarudzo seMDC Alliance, amai Paulina Mupari vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka, asi havana kufara kuti pane vemamwe mapato avasina kudoma vange vachimirira vanhu panzvimbo dzekuvhotera vachivaudza pekuvhotera.
Ndofunga izvozvo zvinokonzeresa kuti zviite political violence. Hazvibatsire kuchaita mombe ikorere padhibha nekuti vanhu vakapiwa nguva yekuti vakambiri vakapedza. Saka chikumbiro changu nechishuviro changu ndechekuti vanhu ngavachigara mudzimba, kana vavhota vanogara mudzimba vomirira kupembera kana zvinhu zvadi zvapi.
Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara kuti Zek iri kuita basa rayo nemazvo, asi vakati havana kufara kuti mamwe mapato akaita seTCCC ange ari kuvhundusira vashandi veZek. Vati izvi zvaitwa navaDanford Ngadziore avo vari kumirira TCCC musarudzo dzemakanzuru muward 16 muHarare.
Dambudziko ratasangana naro pari zvino nderekuHarare West kuward 16, uko kwatiri kunzwa kuti kandidheti yebato reCCC yeruvara rwamabhanana iri kukanganisa kuvoting process iri kuitwa ikoko kubudikidza nekuvhundutsira uye nekuchichidzira zvekare nekuita manhandle vanovhotesa vanotingati mapresiding officers nechirungu. Izvaitika muHarare West ward 16 paAlfred Beito Primary School. Hazvina kutifadza izvozvo ende tinovimba mapurisa achatora danho ravo kuti nyanya dzakaita sedzidzi dzinechida kushatira sarudzo dzekufamba zvakanaka murunyararo dzibatwe sezviri pamutemo.
Vamugwadi vanoti izvi zvaitikawo kumutasa Central kumanikaland, asi vangadzore vanoti havangapete maoko vachibirirwa sarudzo.
Vanhu veZek kana vachiita kuti munhu angasvika ari agent or candidate, achida information yekuti how many people voted so far, how many turned away, ndeapi mareason, then munhu oramba neinformation iyoyo, I will not entertain those people. I will confront within the laws zemutemo because hatoshandi. Inini ndiri panapa maelection kuti ndivine election, andipo pakuperekedza kundorigwa. No, that's not my role.
Vari kumirira ZANU-PF kuHighfield East vaNobert Chikumbo vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose uye vanotarisira kukunda. Vamangwana vati kunyange hazvo paita zvichemo zvizhinji zvacho zvange zviri zvidiki diki uye zvange zvichigadziriswa kunzvimbo dzekuvhotera.
Zvinhu zvachona zviri kusvika asi zvinji zvachona zvinopedzwa kwavanenge vaenda ikoko kumapolling station ikoko, nokuti imwe nepolling station ine voters roll ravanaro ravanoshandisa ikoko nemakai, nokuti mavoters roll edu akavhara nguva yakasiyana. Vetozisoro zhinji kuti mapolling station edu mukomanga akavhura for inspection mazuva matatu adarika chitwa nedai munotasa masenyu mutasa mapolling station enyu chauchau taitira kuti zuva ranhasi kana rasvika pasaita confusion dzakadaro.
Vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye panzvimbo zhinji dzekuvhotera pange paine vanhu vashomanana. Kusvika panguva dza12 masikati vanhu zviri zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe 3331 vange vavhota mudunhu remufakose, uye vanovhotesa vange vachitarisira kuti uwandu hwevavhoti huchakwira kumazuva rodoka. Sarudzo idzi dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva zvigaro makumi maviri nezvisere 28 zvisina vanhu muparamende zvenational assembly pamwe nezvigaro zana nemakumi maviri nechimwe chete zvisina vanhu mumakanzuru akasiyana-siyana munyika. Mapato gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.